kanzuro yeguta rerulawayo yadzivisa kuti ichakwidza mitero yayo nezvikamu zvinopfuura mazana matatu nemakumi manomwe kubva muzana kana kuti 372% kubva muna ndira gore rinouya. Mutauriri wekanzuru amainesi Sampofu vabvuma izvi kustudio 7 vachiti izvi zvinotevera kutambirwa nehurumende kwesupplementary budget yegore rino yakaitwa nekanzuru muna Gunyana.
Umasipalati wavobulawayo tando kwazisa izakamizi ukuti i-2020 supplementary budget isivhuniwe muhurumende.
Kanzuru inoda kuzivisa vagari kuti supplementary budget regore rino yatambirwa nehurumende. Izvi zvinoreva kuti mari yemitero yakasiyana-siyana ichakwira ne372% uye mitero iyi ichatanga kubhadharwa muna ndira gore rinouya. Tinotenda vagari vose vabhadhara mitero yavo nenguva, uye tinokurudzira vagari vose kuti vabhadhare mitero yavo kuti kanzuru igokwanisa kuramba ichiita mabasa ainotarisirwa kuita nemazvo.
Kanzuro yakaita bhajeti remadhora 2.7 billion mugore rino ra2020 uye yakaita bhajeti remadhora 17.1 billion yegore rinouya, asi bhajeti iyi haisati yapasiswa nebazi rezvekutongwa kwematunhu. Mukuru wesangano reulawayo United Residents Association kana kuti Bura vawinos Dure vaudza Studio 7 parunhare kuti sangano ravo richaita musangano wechimbi-chimbi nenhengo dzaro kuti vaone kuti votora danho ripi, vachiti kukwidzwa kwemitero uku kuchaonesera veruzhinji. Mumwe mugari vaBrian Maposa vati vagari vakawanda vagara vakatoomerwa neupenyu zvekuti kukwidzwa kwemitero uku kuchaita kuti vakawanda vapedze kubhadhara mitero yavo.
Mari yacho yavakwidza nayo inenge hatinyanyei kuwandisa. Voruzhinji tichitarisa mari dzavanobata mumazuva ese hatikwanisi kuti vazokwanisa kubhadhara mari dzakaita seidzodzo. Zvekechipiri ndechekuti hongu tinozvitarisira hedu kuti kanzuro yanga yakaomerwa, but nyaya iripo ndeyongoti vanhu vaakutozonyanya kuomerwa nokuti vachatozongosvika pakuti haa chauya chauya, hatichakwanisi kuinda kana kunokiwawo tichibhadhara zvavambei vachiita mazuva ese.
Mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro vaFelix Chari vati kutambirwa kwesupplementary budget yekanzuro nehurumende kunoratidza pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Vati makanzuro ari parimananzombe nekuti anofanirwa kuwana mari yekuita mabasa anotarisirwa kuita nemazvo, asi nekune rimwe divi anofanirwa kubhadharisa mitero inokwanisa kubhadharwa neveruzhinji.
Kazhinji masupplementary budget anoitwa pakati pegore. Kuita supplementary budget panopera gore tichitarisira kuti vange vachitoita budget ya2021 tinoratidza kuti zvinhu zvakaoma. Ndinotarisira kuti dai kanzuro yachaja marezi ari nane anoita kuti vagari neguta vakwanise kubhadhara mwedzi nemwedzi.
Makanzuro emaguta nemadhorobha akawanda munyika anogara achichema-chema nerekuti hawane mari yakakwana yekuita mabasa anotarisirwa kuita nevagari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.